Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 28 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi mana nevapfumbamwe 349. VaDouglas Monzora vanosarudzwa kutungamira bato reMDCT. Mapazi mazhinji ehurumende yeAmerica anogona kuvharwa usiku hwanhasi kana mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakasasaina bhiri rinosunungura mari inoshandiswa nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi mana nevapfumbamwe 349, zvichitevera kuzivikanwa nezuro kwekufa kwevanhu vasere muHarare. Vanhu zana negumi nevana 114 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita zana rine makumi mashanu nevashanu 155. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mapfumbamwe nevatatu 93 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi matatu nevanomwe 37 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru gumi nezvitatu zvine makumi manomwe nevanomwe 13,077. Vapora munyika vachiita zviuru gumi zvine mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevatatu 10,593. Kongresi yeMDCT yakanga yakatarisirwa kwenguva refu yakaitwa nezuro muHarare, asi yakapedzisira pamukabongozozo rakaona amai Tokozani Kupe vachirohwa nekubudiswa munzvimbo yaitirwa kongresi iyi. Vamwe vakanga vachikwikwidzira kutungamira bato iri vaElias Mudzuri navaModern Komichi vakabudawo mumusangano uyu zvechimbi chimbi. Mushure mokubudiswa mumusangano uyu vasingade, amai Kupe vakataura nevatori venhau vachiti vambomisa basa munyori webato iri vaDouglas Monzora, avo vakange vachikwikwidzawo kuve mutungamiri webato. VaMonzora vakaudza vatori venhau kuti amai Kupe havana simba rekuvamisa kana kuvadzinga mubato. Vanoongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vaudza Studio 7 kuti zvakaitika pakongresi yeMDCT hazvivashamisi, vachiti bato iri raienda sei kukongresi mazita evavhoti asina kugadziriswa pachena. Tichienda pamhepo, tatadza kubata vanonzi vakafanobata chigaro chemutauriri weMDCT vatapiwa Mashakada.
Tinoziva kuti voters roll chinhu chakakosha pakusarudzana nhengo dzepati. Saka pakaita kupokana nekupikisana panyaya yevoters roll, asi pakagara pane dambudziko rokuti vanhu vaitonzi havasi kukwanisa kuenda kucongress nekuti pane mari dzakaburitswa muakaunti navaMonzora, mabasa achishayikwa, madzimabasi isipo. Saka vakazongo kutozobatsirwa kwavakaitwa neZANU PF, zvakatoratidza kuti congress kwairi kunanga hakuna kunaka. Pabongozozo riri kuitika muMDCT rinoratidza kuti yagara isiri pati. Hapana zvinhu zveMDC zvingaitika kunzi kweMDC Alliance. Saka zvese zvaingotaurwa kuti zvinhu zvisina maturo zvinangovhiringa MDC Alliance zvakubuda pachena, nokuti kana mchitaza kugadzira voters roll imi muri muri party yakarongeka zvinoradza kuti pamagara hamusiri party pane zvinango zvamunazvo saka zvinishamisi tanonoka kuti panga pane bongo zozo nezvokwezha risina kumira musha
asiwo amai kupe vanoti vanoramba kuti vari kushandiswa nezanu pf kana kuti vanobatsirwa nezanu pf
Oya wakakana basinga batirwe nezanu PF. Kuti pese pasina kumboitwa nezanu PF. Ndo patadziwa. Mari vakapiwa nezanu PF. Yanzi yakatsakatika. Vanga vachifanga kuti vanga vachitakura vanhu vavo. Vakazobatsirwa nezupu yezanu PF. Iko zvino voters roll yakaita manyamabiri nerongo vari kuzviita dei aitwa nezanu PF zvaite zvatubudirira saka kana vachiti wavasi vezanu PF kose vari kutadza kana vachiti vari kusimudzira legacy yaMorgan Tsvangirai haipana Congress yaMorgan Tsvangirai yakatadza hunde vainetsana kuma by election nema provincial elections zvakara zviriko asi Congress yachayo from the People's Congress in 1998 hapana chinhu chakambotadzika saka kuzoradza kuti structural defect yacho irimo mdct inoratidza kuti its a fallacy haisi party chaiyo asi tanonokanisa ndaenda ngumberi kuti kurohwa kwaita maikupe hazvina kunaka vakomana tabuda muvhiki regender based evidence reactivism madzimai harohwi hazvina kunaka
aiwa izvo zvinonzwika hatitarisire zvinhu zvakaita saizvozvo kuvanhu vanoda kuti bato ravo ritungamirire nyika izvo hazvisi zvinhu zvatambira chimwe chandanchida kubvunza ndechokuti mai kupe vanonzi vadzinga vamunzora mubato vanokwanisa kudai here chii chichaitika apa
aiwa vakwanisi kuvadzinga nokuti panguva yamunoenda kucongress matoenzana matova mapresidential candidates mese saka hazvigone kuti outside the extraordinary outside the NEC meeting kana executive committee meeting kana standing committee kuti ukwanise kudzinga munhu uri acting president so kana matongopinda munguva yesarudzo tanonoka matoenzana nezvemasimbei chepiri ndechekuti ivo vanga vari mai kupe vanga vari acting president saka havangashandisi presidential power kudzinga dene vanga vane chigumbu nezvakaitika munyaya dzemari vaide vakatoreiza iri police case vasati vaenda kucongress chireizwa munhingi mustanding committee saka zvavaita hazvina value kumutemo havakwanisi kudzinga secretary general nokuti secretary general akasarudzwa ma 2014 structures saka apo havazvikwanise
saka sokuona kwenyu mimi munoona chichi chaitika mubato iri
right chaitika ndezvekuti hakuna congress inoitwa kairi inenge isisiri congress ya saka technically this whole process ngaitongoitwa dissolved vamwe vanga vachitiwo mai kupe vanga vachida kuti isabudirira nokuti vanga vachida kuti varevete status quo but iko zvino tingangoti hamusisina muleadership mdct vanogona kutogara pasi perhaps voita dzimwe 14 days dzekuannounce another extraordinary meeting but sokuona kwangu ini ndofunga zvatotadzika asi toziva kuti vachaedza kugadzirisa vachiti taakudzokera kucongress kana tava nemavoters rolls manew one
avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare nestudio 7 Voice of America inoti pakazopera kuverengwa mavhoti vaDouglas Monzora vakakunda nemavhoti mazana masere nemakumi masere nemana 884 amai Tokozani Kupe vakawana mavhoti zana rine gumi nemasere 118 vaLS Mudzuri vakawana mavhoti gumi nemana 14 kozouya vaMorgan Komichi vakawana mavhoti mapfumbamwe 9 Bazi rinoona mamiriro ekunze reDepartment of Meteorological Services rinoti riri kuona kusagadzikana kwekunze munzvimbo yeChipinge richiti zvariri kuona zvinoenderana nemadutu mupengo. Dutu mupengo Charlene rinonzi riri kumbika mugungwa reIndian Ocean zvichinzi rinogona kusvika muZimbabwe mumazuva mashomanana. Vachirangarira zvakaitika munzvimbo yavo pakavya dutu mupengo idai muna 2019 sangano re platform for youth and community development trust nemamwe masangano akazvimirira ega vakagara pasi vakasarudza nzvimbo dzinoita 60 muchipinge dzekuti vanhu vakwanise kuzotizira ko kana doto mpengo rasvika mukuru wesangano iri vaclaris maduku vaudza studio 7 kuti chimwe chinhu chikuru chavari kuedza kugadzirisa ndechekuti vanhu vagare vaine ruzivo nguva dzose pamusoro pezviri kuitika nedutu mpengo iri kuitira kuti zvizovanyore kuvabatsira kuti vabve munzira yedutu mpengo chalen
mukoma tanonoka zviri kuitika ndezvekuti isu sesangano reve platform for youth and community development takabatira pamwe chete nemamwe masangano akazvimirira ega mukomiti iri kutungamirirwa naDDC vaWilliam Mashaba kuchipinge pari zvino tanzwa kuti kushange kuine dutu mupengo nekuziva isusu kuti madisasters erudzurwu anosvisa pakurasikirwa kwevanhu upenyu uye destruction yedzimba nezvakawanda zvinokwanisa kuitika zvinopedza upenyu hwevanhu pakaita kugara pasi ndokubva muchipinge masarudzwa nzvimbo dzinosvika 60 dzinenge dzichibatsira kuti tikwanise kuwana nzvimbo dzokuti kana dutu mupengo rasvika vanhu vazoona kwekutizira ndochekutanga chakaitika ichocho then chimwe chekuti takubatsiranawo kuti vanhu vange vaine information yakakwana pakutsanangura kwazviri kuitwa nevana mazvikokota vanenge vachitaura kuti pane dutu riri kubva kuindian ocean saka parinenge richiuya velocity yaro kana kuti uremu hwaro hunenge huchitsanangudzwa pano nepapo saka tichingobatsira kuti zvatinenge tawana tinenge tichifambisa mashoko acho saka ndiri kuona sekuti pari zvino tichiri pamusoro penyaya yacho tinofungidza kuti tinokwanisa kubudirira kuti vanhu vange vane information yakakwana ndozvatiri kuita pari zvino
ivo vanhu munharaunda yenyu vari kuti vari kufungei pamusoro pedutu mupengo riri kuuya iri kana vakatarisa zvakamboitika pane zvavari kutaura here vanhu pane zvavari kuitawo here pachavo
veruzhinji vatopererwa vasi kuziva kuti voita sei nekuti pakauya cyclone idai yakaparadza zvakanyanya saka vazhinji havasi kufungidzira kuti hurumende ine mukana wakanyatsokwana wekugadzirira sekuti last time pazvakanga zvaitika panga paita zvekurudziro yakada kufanana neiri kuitika yekuti kutange kuine cyclone idai hurumende vanhu vachingonzi vachazobviswa kwavanogara vanhu vachinzi kana vari vanhu vari kugara kumakomo ngavabve imo vachienda kwakadzika vanhu vainzi vanga vabve kunharaunda dzakadzikira vachienda kumakomo asi pakazoya cyclone dai yakanyanya kukuvadza mumaareas iwayo vanganzi vanhu vaende saka pangori nekafungidziro kuti pamwe unyanzvi hwatiri kuwana haunonyatsozara saka ndingati kune vakadaro vasinganyatsogutsikana nemashoko atiri kuwana asi tiri kuedzawo kuti vanhu vange vachitora nyaya iyi serious zvekuti vazive kuti madisasters erudzirwo anokwanisa kukanganisa saka tiri kumhanya zvakanyanya kuti mashoko ange achinyatsa kusvika kuvanhu kuti vanhu vatambire izvi seriously sekuti pari zvino mvura yakutonaya takaita Christmas mumvura zvinoratidza kuti tingangosvika musi wa30 uyu dutu mupengo iri rikaya zvine simba saka tiri kuedza kuti vanhu vatambire mashoko edutu mupengo iyi zvakasimba kupfuura zvavari kuita pari zvino machechi mazhinji anga achiitawo munamato vachinamatira kuti kusimba kana kuti iyo cyclone shalandi inge yakadzikirawo kana kuti ibve yatadza kana kuzoita strike nekukonzeresa dambudziko rakafanira rakakonzerwa necyclone idai
avo vanga vari mukuru wesangano replatform for youth and community development trust vaclaris maduku vari parunare kuchipinge nestudio 7 yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
vana mukoma kumatanono kwa wandeni wa mwose kuchujo 7 indi dango taura angu pa msorope extraordinary congress ye MDCT iyo kuti extraordinary congress iyo haifi ya kai kwa kushika 2023 chinangwa chiripo ndiyo kuti zanu PF ili kungo wa uzazo kuite kuti rambaya mchungo zwaradai rambaya mchungo zwaradai rambaya mchungo zwaradai kushika tashuka kuma election zanu PF apa MDCT hipuwa mkano kuti irambe mchungo zinga ma councillors edu ni ma member of parliament edu MDC alliance in parliament tukona iwe nerezan PF name DCT zvamuri kuita ndini Jeff ndiri kuno kuma papa
pa studio 7 pa studio 7 maswirasi ndinonzwo Costa Ephraim Rugadza pa Pretoria apo ndinoda kutenda vo nekukwazisa hama dzangu dzose dzemuZimbabwe Femiri yekwa Rugadza pamandanga apo kuti murisei nayo Christmas nevese vanondiziva kubva kwamurehwa kwaJakupu kwamurehwa kwandakakurira kundoti munofara here vazukuru vanatete kwamudzingwa uko
Studio 7 Maradi standard wa DJ latest ndinoshuvirawo vanhu vese Christmas yakanaka pamwe chete nenew year ndinoshuvira pamigogo kuti vanhu vafambe zvakanaka mudzimba muzvitendero chaimo vanhu tirumbidze zuva rekisimusi uyezve tive vanhu vanoremekedza kodzero mukufamba kunyanya mudzimotokari ndinoshuvira mwana wese weZimbabwe kwari ndichiti muve nezororo rakanaka zitendinoitwa DJ Letit
Shamarari weStudio 7 komatanonoka 1 Egei onditaure kunana kupe na monzura na komichi na mzuri apo. Zvavaiti MDC Alliance ndo yemirishonga. Ko ivo zvavari kurovana. Pachavo zvavari kurwa. Zvavaiti MDC Alliance ndo yemirishonga. Ike zvinezvi ivo vakurovana pachavo. Takakuudzai kuti zvinhu zvamuri kuita zvidzunga harishandi, dzunga haribhadhari. Muchapera zvenyu kubvondora nekoko tinenge takangokuyeva izvedu munombaifunga kuti isusu vana veZimbabwe tiri kufara here nekutambura kwatiri kuita ikoko tichitambudzwa nevanhu vashoma-shoma imi musingadi kuti nyika iende kumberi ya nemanatsokurovana chaizvo kuti munatsokufunga fungwa dzenyu dzitwasanuke hapana kana zvamuri kuita ndo anonzi mahumbwe ai mahumbwe zviri pachena kuti muri kushandiswa neZANU-PF vana kupe namonzora nakomichi iwe naiye mudzuri muri kushandiswa imimi neZANU-PF zvinozivikanwa nemunhu wese but mie ndoda kuramba miti MDC Alliance ndo yemirishonga MDC Alliance ndo yemirishonga zvino ipapapa pamuri kurwa pachenyu MDC Alliance yako iripo handi muri kungozhakana pachenyu ipapo ya manakirwa ini ndiri kufara chaizvo ndiri kuseka ndiri kutoramba ndichitoseka chaiko zvinhu zvamaita ndezvokupenga zvemahumbu
makadini makadini apo vanhu veStudio 7 nevanhu vemuZimbabwe hai ini ndakarya hangu Christmas zvakanaka ndinotarisira kuti 2021 isa vagore rakanaka gore rokubatana pasina anosoropodza zvinotaura umwe pasina anosoropodza nyika zvitingaita kuti nyika yekubudirira iende mberi kubatana zvisinei kuti MDC kana kuti ZANU-PF kana kuti bato ripi zvaro remuZimbabwe zvepolitiki ngatizozviona 2023 tisiye kopoza zvinonga zveizama kugadziriswa ndofunga ndomaonero angu makadini makadini apo vanhu veStudio 7 nevanhu vemuZimbabwe ini hangu ndiri kuno kacheche ndakaraya Christmas zvakanaka ndinotarisira yangu ndirekuti 2021 uyo vanhu vabatane tivake nyika yedu tisiye zvekopoza zvinonga zviripo zvichigadziriswa kana kutukana kuti hondwe bato ripi hondwe bato ripi tose tiri maZimbabwe hakusi kuti munhu akaita opposition party kana kuti ruling party wa muforena tofanira kugadzisa nyika yedu nokubatana
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mapazi mazhinji ehurumende yeAmerica anogona kuvharwa pakati peusiku hwanhasi muvhuro kana mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakasasaina bhiri rinosunungura mari kumapazi ehurumende pamwe chete nekubatsira vanhu vari mudambudziko rakakonzerwa necoronavirus. Kana vaTrump vakasasaina bhiri iri, kuparadzirwa kwemushonga wenhomba kana kuti mavaccine kuchapinda mudambudziko rekuendeswa kuzvipatara kwayakamirirwa nevazhinji. Chimwe chezvikonzero vaTrump vasingadi kusaina bhiri iri ndechekuti vanoda kuti vanhu vapiwe zviuru zviviri zvemadhora pamunhu, kwete mazana matanhatu pamunhu sezviri mubhiri iri. Nyanzvi mune zvematongero enyika vapromise Sunday vanoti vaTrump vanongoda kuzoti ndivo vakaitira vanhu zvinhu zvakanaka, kwete kuti vanoda kubatsira vanhu nemwoyo wose.
Chiruiswa ndechekuti bhiri iri ibhiri rakawiriranwa lawmakers veMarepublicans neMademocrats pamwe yose pamwe chete, runova rine mari iyo inokwana kuita iyo about $900 billion yavakawirirana kuti ikwanise kupiwa nehurumende. Mari iri kufanira kunge ichibatsira zvinhu zvakasiyana siyana, kubvira kubatsira vanhu vari kushayiwa mabasa nenyaya yeCovid zvichienderanawo nemari yekukwanisa kubatsira mabhizimusi ari kukanganiswa necovid, nedzimwewo mari dziri imomo dzekuti vaccine dzaapprovwa idzi dzikwanise kudistributwa dzichisvika kune vanhu, nedzimwewo mari dzakawanda wanda dzekubatsira vanhu vari kutadza kubhadhara rent mudzimba dzavanogara nekuda kwekuti vakamiswa mabasa necorona. Saka bhiri rii bhiri rakatarisirwa zvikuru kwazvo nemaziso matsvuku muno muAmerica. Asi chiri kuitika ndechekuti vaTrump mushure mekunge maDemocrats nemaRepublicans vawirirana mumaparamendi avo ekuno, vaTrump vakabva vativo aiwa ina handisi kurisaina nekuti mari tumari twamuda kupa vanhu tumari tudoko fani nekuti bhiri range richiti roda kupa vanhu yo $600 pane munhu woga woga. Asi maTrump vari kuti aiwa kwidzai mari iyo isvike ku-$2,000 pamunhu. Saka vari kutiwo kana izvozvo zvisina kuitwa havasi kuzobvuma kusaina bhiri iri.
Munoona kuti mune chokwadi here mune zvinotaugwa navaTrump?
Zvinotaugwa navaTrump izvi hatione paine chokwadi chichakanyanya nekuti mari dzavakutaura idzi ndo mari dzakatenge dzatombotaurwa nemaDemocrats kudhara vachiti ngatipei vanhu mari zvinhu. MaDemocrats vaitoda kuti munhu woga woga apirwe $1,200 asi vaTrump pamwe chete nemaRepublicans vakange varamba izvozvo. Asi dzoko nouno vaTrump vaakutiwo aiwa tsve ndaakuda kuti tipe vanhu $2,000 nekuti nekungari yekungoti chete maDemocrats nemaRepublicans pamwe chete vawirirana, asi ivo vanozviona kunge vanofanira kunge vari pamusoro penyaya dzose.
Munofunga kuti chikonzero chavari kuitira izvi chii?
Chikonzero chatinongoona apa chiri kuitirwa navaTrump iri rango vadzveneri rekuti vakaluza election, saka vanonge vachida kuti vabude vazobude ivo musimba vachinzi ndo vakahwina. Saka vari kuona chiri icho chinhu chavachanziwo vakahwina icho chichi.
Kuramba kusaina bhiri iri hakuna zvakunokanganisa here vatsigiri vavo kana kuti vamwe vanenge vachidawo kutsvaka rutsigiro mumaelections?
Zviri kutokanganisa zvikuru kwazvo zvekuti pari zvino maRepublicans vari kutoshayiwa kuti vodini nekuti kune mamwe maresi maviri asara kuna naGeorgia uko. Saka vari kuona kuti izvozvi zviri kutovakanganisa zvikuru kwazvo nekuti vanhu vose vakangotarisira panyaya iyo yebhiri irori. Saka vaTrump vakakanganisa kudaiwo vanenge vatokanganisa pati zvekuti damage irikuitika kupati nekuda kwezvavari kuita izvi ichave damage yakakura zvikuru kwazvo.
Ko mukutambidzana maSimbabwe utongi kwakamira sei?
Kutambidzana kwemasimba kweutongi pazvasvika apa pekuti electoral college yaka konfirma va Biden kuti ndivo vachave mutungamiri. Hatina zvakawanda zvatinoona vachikwanisa kuita ivo va Trump pache zvavo semunhu nje, asi tinoona kuti izvozvi zvinhu zvava kuita izvi ndiko kubvongodza muto kuseva kwavakaguta kwavava kutoitawo pabhiriro riri, ndopava kuda kutovaratidzawo masimba avo ipapa. Asi chichaitika ndechekuti vaTrump vakaramba vakatadza kusaina bhiriri musi wa28 zvichakonzera kuti hurumende ivhagwe. Kana tichiti hurumende inovhagwa muno muAmerica, zvinoreva kuti madepartments ose nemagovernment agencies ose anowana mari kubva kufederal government, kubvira musi wechipiri anenge asisina mari dzekushandisa. Izvozvo ndizvo zvinhu zvinotozvinotyisa zvikuru kwazvo zvokuti isarioneka muno muAmerica kuti purezidenti asvike pakuti anoti nyika ivhagwe kana kuti mabudgets ose avhagwe, nokuti mari kunenge kusina mari inenge yaapprovha muhurumende. Ipapo ndipo pane kugedageda kwemeno kwatakatarisira mangwana kuti tione kuti pachapera zuva zvichange zvakamira papi.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vapromise Sunday vari parunhare kusouth Carolina nestudio 7. Kambo Daisy kanobva kuna Andy Brown. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi mana nevapfumbamwe 349 va Douglas Monzora vano sarudzwa kutungamira MDCT. Mapazi mazhinji ehurumende yeAmerica anogona kuvharwa usiku hwanhasi kana vaDonald Trump vakasasaina bhiri rinosunungura mari inoshandiswa nehurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.